manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumiguru 18 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC mchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato Citizens Coalition for Change rinoti rinogona kutanga kuratidzira kutsumwa kwaro nemamiriro akaita zvinhu munyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vasvika muIsrael umo vari kuita misangano nevatungamiri venyika iyi nezvehondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Chimwe chikwata chekuAmerica choshanda nevamwe vemuZimbabwe pakurodza pfungwa munyaya dzekuimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti vana veZimbabwe vacharatidzira munyika yose senzira yekutsutsumwa nemafambiro akaitwa sarudzo muna nyamavhuvhu. Izvi zviri kuuya mushure mekunge hurumende yamboyambira bato iri kuti haisi kuzoritendera kwainoti kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi kuBelvedere muHarare mutevedzeri wemutauriri weTriple C vaGift Ostalos Ziva vati vana veZimbabwe vachashandisa kodzero iri mubumbiro remutemo yenyika yekuratidzira.
Kuti maZimbabweans ane kodzero vachiratidzira kuti havasi kuwirirana nezvinhu zvakaitika muna 23 August 2023 nekuti kodzero idzodzo dzirimo musection 59 of the Zimbabwean Constitution. Isu hatisi kuwirirana nenzira iri kufamba nazvinhu.
Asi vachitaura nevamiriri venyika dzemuAfrica vari muZimbabwe nemuvhuro vakafanobata chigaro chegurukota zvekutyidzana nedzimwe nyika vaAmon Murwira vakati havasi kuzotendedza vavanoti vanoda kukonzera kusagadzikana munyika vachinyebera kuti ndezveutongo hwejekerere. Asi mutungamiriri weTriple C vaNelson Chamisa vanoti bumbiro remutemo rinopa kodzero yekuratidzira. Vasiziva vavatiwo vari kuda kuti munyika muitwe nhaurirano dzekupedza bopoto rekusafambiswa zvakanaka kwavanoti kwakaitwa sarudzo vachiti dzinofanirwa kudzokororwa. Masangano akaita seSADC, African Union, European Union nemamwe munyika nekunze akati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kuitwa pachitevedzerwa bumbiro remutemo nezvibvumirano zvakanyorerana neZimbabwe nedzimwe nyika. Mukuru anoona nezveku buriswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti mapato ezvematongerwo enyika akasununguka kuita zvaanoda asi vachiti akatyora mutemo wenyika anosungwa.
Kune zvatinodzimamba mapato zvokuita kuti varatidzire kana kuti varege, asi chatinongokurudzira ndechekuti mutemo wenyika unotonga tose munhu wese ari muZimbabwe ari pasi pemutemo. Ngatiite izvo tiri pamutemo, uye anenge avhuna mutemo tinongokurudzira mapurisa kuti aite
vachitaura nezvenhengo dzavo dzakadzingwa nemumwe ava kuzviti ndiye munyori mukuru webato reZANU-PF vatafadzwa manyika vaMarapira vati ndezvemugotsi maturo sezvo vane zvigaro mubato reZANU-PF vachizivikanwa.
Zvinhu zveZANU-PF zviri straightforward, zvinhu zveZANU-PF zviri pachekerere, zvinhu zveZANU-PF zvakarongeka. Saka hatinenapo tsamba dzinonokwa nevanyori vekumwe.
Asi vasizi vavati vanotarisira kuti mutauriri weNational Assembly Mbliwa Jacob Mudenda vatore matano nezvetsamba yekudzinga veZANU-PF iyi.
Akataura zviri on record kuti iwo vanongotambira tsamba. Kana vatambira tsamba vobva vaekta. Saka tu expect kuti vaMudenda vachiekta vachirikola 70 mamembers of parliament arikola na secretary general.
Studio 7 yakundikana kubata vaMudenda panhare mbozha yavo kuti tinzwe divi ravo nezvetsamba yakabva kuna vamanyika. Gweta rinorura kodzero dzevanhu Dr. Musa Kika avo vakambotungamirira sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vanoti nyaya yekusativedzera mitemo ndiro dambudziko guru munyika.
Takatarisa zvaiti kama zuva nemasvondo apfuura vamudare reparamende tiri kuona kusava nechido kana hanya kutevedzera bumbiro redu remutemo. Naizvozvo ndinoona sekunge senyika tasvika nguva yekuti tiwane kutaurirana pachezvedu kuti bumbiro redu remutemo iri tichiri kurida here, tichiri kuriona here sekunge chitsidzo chatakaitirana sevanhu kuti ndoo magariro atinoda kuita pamwe chete.
Sarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu dzakaunza mutauro wakanyanya munyika vemapata anopikisa nevaongorori vesarudzo kusanganisira vesadak neEuropean Union vachiti sarudzo idzi hadzizadzisi zvinotarisirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hondo yeIsrael nechikwata cheHamas iri kuenderera mberi panguva iyo mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vasvika muIsrael nhasi umo vaita hurukuro nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vaBenjamin Netanyahu muguta reTel Aviv. Misangano iyi iri kuitika panguva iyo paine kuratidzira kukuru mudunhu reMiddle East nemune dzimwe nyika pasi rose mushure mekuurayiwa kwakaitwa vanhu pachipatara chiri muGaza vachinzi nevamwe vainge vakandirwa bhambo neIsrael. Asi Israel iri kuramba kuti ndiyo yakaita izvi. Marvelous Mchanganya uye weStudio 7 anotipanyaya inotevera.
Vachitaura muIsrael, vaBiden vavimbisa kumira nenyika iyi muhondo iri kutyirwa kuti inogona kupararira kune dzimwe nyika dziri muMiddle East. Asi vaBiden vati donzvo ravo nderekuti pasadeuke ropa revasina mhaka.
I want you to know you're not alone. You are not alone.
Ndinoda kukuzivisai kuti tichamira nemi sekuvimbisa kwatakaita munguva yapera. Ticharamba tichishanda nemi nevamwe vamunosvitsana navo kudzivirira kufa kwevanhu zvikuru sei vasina mhaka.
Vachitaurawo pamusangano uyu, vaNetanyahu vaudza vaBiden kuti chikwata cheHamas ndicho chiri kukonzera kufa kwevanhu vazhinji.
Hamas is responsible and should be held accountable for all civilian casualties. We saw the cost of this.
Iyi inenge iri hondo yakasiyana nedzimwe dzose. Chikonzero ndechekuti Hamas inongokanda zvombo kuvanhu vemuIsrael chinangwa achiri chekuuraya vanhu vakawanda. Hamas zvakare inohwanda mukati mevanhuwo zvavo nekuti aivakoshese.
Asi veHamas vanoti Israel ndiyo iri kukonzera kusagadzikana muMiddle East. Kunyunyuta nezviri kuitwa neIsrael kwakapa kuti mutungamiri wenyika yePalestine vaMahmoud Abbas namambo vekuJordan Abdullah Ibn al-Hussein varambe kuita misangano navaBiden mushure mekunge Israel yapomerwa mhosva yekubhomba chipatara muGaza ndokuuraya vanhu vanodarika mazana mashanu. Israel iri kuramba kuti ndiyo yakazviita. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuMalta chinoshanda nesangano reCross Cultural International Foundation rinobatsira vanenge vakatarisana nehondo vaDouglas Pfumbura vanoti vari kushanda nemamwe masangano ari kumatunhu maviri aya vachibatsira vari kutarisana nehondo. Vanoti sangano ravo harina kwarakarerekera.
Nyaya iri kuitika mazuva ano yekuIsrael nePalestine tinowanikwa organization yedu isina kwayakarerekera. Chero pane upenyu hwarasika tinoonekwa tichipinda tichibatsira. Saka isusu takasurukirwa nezviri kuitika and tiripo kuti tiri prevent the loss of life nekubatsira avo vakakuwara vaafekwa nehondo iyi. So tiri kuonekwa tichitsvaga mukana yakasiyana siyana yekuti tionekwe tichiendesa rubatsiro nekushanda nevanhu vari on the ground. Tine maorganizations atinoshanda nawo ari munyika idzodzi atinobatsirana nawo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nechikoro chepamusoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vanoti zvakakosha kuti Israel neHamas zvigare pasi zvitaurirane.
Hondo iri kuitika pakati peIsrael nechikwata cheHamas chekuPalestine ihondo yakonzera kutambudzika kukuru munyika kunyanyanya yePalestine. Iri kuita kuti pave nekurasikirwa kweupenyu kumativi maviri aya uye kurasikirwa kwemidziyo nezvivakwa. Saka ihondo yandaichida kuti dai paine zvinogona kuitika imiswe, nekuti haisi kubatsira, iri kutohondomora zvebudiriro zvagara zvazviriko. Saka ihondo isingasigiriki dai kuzvagoneka kuti vanhu vagone kutaurirana zvinenge zvaiisiya matimu maviri aya ari parinaya.
Vanhu vakawanda vari kuratidzira muMiddle East nedzimwe nyika vachitsutsumwa nekubhombwa kwechipatara muGaza. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Dora remunyika riri kuramba richaya simba pamusika weRBZ Foreign Exchange Auction Currency. Kunyange hazvo hurumende iri kuedza kuparura dzimwe mari dzinotsigirwa negoridhe kudzikamisa mari iyi. Pamusika uyu muna chikumi dora rakamboti dzikamei apo raitengeswa nemadhora anodarika zviuru zvina kana kuti 4,000 padhora rekuAmerica. Asi nezuro dora remuAmerica rimwe chete rainge rotengwa nemadhora emuZimbabwe zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nemasere kana kuti 5,668. Kunyangwe zvakadaro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti chinangwa chavo ndechekuti munguva inotevera Zimbabwe ingoshandisa dora rayo chete kwete mari dzakasiyana-siyana dzekunze. Mukuzeya nezvenyaya yekushaya simba kwedhora iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Hurumende yakaita zvakanaka nekuti yakapa vanhu mikana yekuti vanogona kushandisa mari yekunze nemari yemuno muZimbabwe. Asi maritaila vane dambudziko rekuti vanhu vanenge vachiuya kuzotenga vanenge vachishandisa mari yemuZimbabwe, nekuti anenge ainayo anoishandisa achitenga zvinhu, nekuti zvinhu zvinenge zviri nyore mumari yemuZimbabwe. Asi ukazviisa zvino kumaritaila mumari yekunze kwenyika, nekuti munotoda kwekuti exchange rate yavo inenge yakasimba kukunda yekumusika wekunze, zvinotireva kuti mumari yedollars zvinhu zvavo zvinenge zvichiti dhurei.
Takaonawo RBZ ichiparura hameno kuda imwewo mari yavari kuti ZIG kana kuti ZIG iri kunzi gold backed currency. Zvinoshanda here izvi?
Imari iri kuiswa zvakare kuti ibatsire kuchengetedza uremu hwevalue, store of value. Asi mukatarisa mafambisirwo aichaitwa ndeyekuti iwewe ndiwe unotoenda kundoitenga. Saka nyaya ndeyekuti unenge uchiitenga nechi, saka unotoronge watanga washanda kana kuti watanga wana mari iyoyo yaunogona kuzoshandisa kutenga. Saka zvichireva izvo kuti haisi mari yekuti tingaienzanise nedzimwe mari dzinenge dziripo dzekuti mugone kushandisa. Chinhu chiri kutotangwa iko zvino, kana mari yayakaita yacho inenge isina kuwanda zvakanyanyisisa, zvichireva kuti haitati yanyatsokuita kuita mari chaizvo kuti igone kunge ichiita basa irimo. Saka naizvozvo haigoni kunge ichibatsira vanhu pari zvino, vanhu vari kutsvaga kuti mari dzavo dzinge dzichichengetedza uremu uye zvakare matransactions.
Asi pane chidoko doko here chekutora mari dzakadai idzo dziri gold backed dzi pane zvamuri kuonawo Dr. Kanyenza.
Zvimwe zviro zvavari kungoita asi hazvine kuti zvinobvisa nyaya yekusavimba nemainstitutions edu, nyaya yekusavimba nemari dzedu, ndopane nyaya yakaitwa neconfidence. Saka zvinhu zvinotora nguva chaizvo kuti vanhu vazonge vava kudzikana kuti hai vanhu ava havazotirei pasetsoka zvatakamboita zviya gore riya ra 2007-2008 ndonyaya dzinomuramba dzichitodzoka kuti ah Reserve Bank ndo yakambotisvitsa paye izvinoine kuda kutivambutsa here.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamirira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare. Chimwe chikwata chevaimbi vekuAmerica chinonzi Breakhead changa chiri munyika pasi pechirongwa chemuzinda weAmerica muZimbabwe chinonzi American Music Abroad. Chirongwa ichi chinobatsira kuwanisa vamwe vaimbi vemuZimbabwe mikana yekusimudzira basa ravo nekuvandudza kudyidzana pakati pavo nevaimbi vekuAmerica. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Takawe ni mfaro, paZimbabwe Academy of Music, Mbulawayo, Mazwamasho Mapura, lechikuwa tache Backhead, avanari za msambo wejev, wakatanda zwa wagari wa Mbulawayo, kwa jimba ni wa imbi kwenyumi. Kunze kweku imba uku, wa imba wa wakawe ni mazula, wachita msangano ni wamu wa imbi we muharari ni Mbulawayo, wachitzitsana ni kupana na mazano, kwa msoro pezwe kuimba. Mutungamiri wechikwata tache Backhead, Grant Backhead, akaudza Studio 7 kuti akafara zvikuru kuona kuti vaimbi vemuno vari pachidanho chepamusoro pabasa ravo rekuimba.
Zvakadzidza ndezvekuti zvinoitika kuvaimbi vemuno zvakafanana nezvinoitika kuvaimbi vekuAmerica kana takatarisa panyaya yebasa iri, kusanganisira pakuda kuwana raramo kubva mukuimba, kukwanisa kutaurirana uye kuwana mukana wekuimba navo. Zvinobudisa pachena kuti mumhanzi mutauro usina miganhu yenyika unotaurwa nekunzwisiswa pasi rose.
Pamisangano yekuziva zvemabasa yekuimba iyi pakabuda pfungwa dzakawanda, kusanganisira kuti zvakakosha kuti vaimbi vatore basa ravo rekuimba nemwoyo wose uye kuti vashandise umetura hwekufambiswa kwemashoko mukusimudzira mabasa avo ekuimba. Swongi Nkosi Swanda, uyo anozivikanwa nezita rekuti Bongi, ndemumwe wevaimbi vemuBulawayo akapinda mumisangano yezvidzidzo pamusoro pezvemimhanzi wakaitwa nechikwata cheBackhead uye akaudza Studio 7 kuti akadzidza zvakawanda. Donald Divox Mwangaza, uyo akapindawo mumusangano uyu, anotsinira zvimwe chete.
Ndandiri muno wetai ndaibhiliva kuti zvese ndingakwanisa kuzviita ndega. Ndazoona kuti aiwa kuti uzokwanisa ngochisvikawo panongochida kusvika, wakasvikawo vakurudangana wingidiana japeza ipapo ka panitodiwo mamaneja munhu anokutisa mafotos zvichi wada kuzitawoega iye zvogokona kuzongokuwandira. Plus tasingazivira isusu kuti unofanira kuti uzorejistawo ukwanisa kuonawo something from chi music yachona. The reason why tasingaregister is because tasingazivi kuti tinongochitomboregisterei. Saka aiwa zvanhasi vachiudza vachanzwisisa ende zvakakosha out there kana we musician register then ichaonawo chipo chavo chikwasange chichikuchengetawane.
Rachel Ngwarai, uyo anozivikanwa nezita rake rekuimba rekuti Zarei, anoti chirongwa ichi chinobatsira vaimbi vemuno kuwana mukana wekushanda nevaimbi vekuAmerica uye kuvandudza mabasa avo ekuimba.
Zvinobatsira zvakawanda fanika exposure nekungodzidzirawo kuti you know jazz inorudzwa sei and how can I then kuzoitora jazz kuzoisa more music mangu ndichinyora masongs angu and things like that. Ne support system fanika you know relationship yatinawo ne US embassy vanoramba vachitedza for my events akadai, so you know it's big support for my artists.
Vanoona nezvekudyidzana pamuzinda weAmerica muHarare, amai Rebecca Archer Nepa vakatsanangurira Studio 7 nezvechirongwa cheAmerican Music Abroad.
The American Music Abroad program is one element of the recently launched Global Music
Abroad. American Music Abroad chikamu chechirongwa chakaparurwa munguva pfupi yapfuura cheGlobal Music Diplomacy. Chirongwa ichi chinoshandisa mumhanzi kuedza kusimudzira upfumi hwenyika, kuvandudza mikana yezvidzidzo uye kubatsira vanhu vemunyika dzakasiyana siyana kuti vawane nzira dzakasiyana siyana dzekuwana raramo.
Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndine kudzana Musengi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Museveni vakati kutengeswa kwehembe tsaru kurambidzwe munyika mavo sezvo vachiti dzimwe dzacho dzakambopfekwa nevanhu vakafa. Kunyangwe vakataura izvi muna Nyamavhuvhu, zvavakataura izvi hazvisati zvazadzikiswa zvekuita kuti hembe tsaru dzirambe dzichitengeswa muUganda. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tine hurukuro naSachigaro weboka remadzimai kuZimbabwe ari mukereke yeUnited Methodist Church mudunhu reNorth America, amai Judith Mutamba. Mukupera kwesvondo rino, amai Mutamba vanove mudzimai wamufundisi Dr. Webster Mutamba vachange vachitungamirira gungano reruwadzano rwemadzimai muno muAmerica. Musangano wemazuva matatu uchatanga nechishanu kuOrlando mudunhu reFlorida. Katinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tiri kufara nekupembera ngekuti sangano ratiri kuita kuFlorida kuCanterbury riri kutanga musi wechishanu musi wa20 October richipera musi weSunday 22 October. Isangano rokutanga rekuti chikwatabu chedu cherukwadzano rwemadzimai eUnited Methodist ari muno muAmerica chiite tichisangana usutu usu tichionana. Vamwe hatitomboziyana, hatisati tamboonana, kungoonana tiri paZoom. Saka apa ndio pekutanga patiri kusangana ngekuti chikwata chedu muno muAmerica chakatanga gore ra2020.
Zvakakosha zvakadii zvekuti munge muchiita magungano akadai?
Zvakakosha chaizvo. Handiti munoona vakandimiri, chikwata chedu takazotanga kukwanisa kuti tisangane tichinamata tiri pamwe chete kubudikidza nokuya kwakaita COVID. Ndo yakaita kuti tive nemaZoom meetings. Asi uyu mukana wekuti tinoonana, toita ushamwari hwakadzama, tokwanisa kuti tichibvapo tinenge takuziva kuti avandimai nhingi nemai nhingi nokuramba tichienderana mberi kunamata.
Iro gungano iri, amai Mutamba, rakanangana nenhengo dzekereke yenyu here kana kuti rinogona kupindwa nechero mwana weZimbabwe ari muno muAmerica?
Hongu zvazvo, chikuru chekutanga nhengo dzedu dzeruwadzano rwemadzimai eUnited Methodist ndo vekutanga vangange vaine chidangadaka chekuti tinoda kuti tiende. Asi tagara tichitopinda mumazoom umu nemumaprayer lines atinoita nefoni, tagara tichipinda nevamwe vakadaro vatinoti Methodist muZimbabwe kare isunzi wisiri, vamwe maAngrikani, vamwe vakatenge vasitomburi kana kumachechi yayo asi vane chidakadaka chekunamata, vane rudairo rwokuda kuziva Mwari zvakasara nekuramba vari vana vaMwari mumabasa avo. Saka kwakasununguka kuti vanhu vaiti sei vanhu vauye vanenge vachida kuzonamata nesu. Isangano zvaro remadzimai asi nana baba varume vanenge varipo nevana vakomana nevasikana vanenge varipo tichinamata tiri pamwe chete.
Tinozova kuti munoshandisawo magungano akaita sairori kuunganidza mari dzekubatsirawo vanoshaya.
Ndizvo chaizvo, asi hatimiriri gungano rakadai kuunganidza mari. Muchikwata chedu chicho cherukwadzano tina tinoti makomiti akasiyana siyana. Saka kune komiti iyoyo imwe yetsenyuro yokuti kubva nekugara kwete kuti ndatiri kuenda kusangana. Komiti iyoyo ndo inoona neugaro vamwe pakati pedu veugaro mumamisha, vari kurwara, vari kurwarirwa, vafirwa. Asi tiroda kuti komiti yedu iyo tizenge tichisimudzira mari yakawanda iri pamusoro yokubatsira kungava kumusha kudzidzisa vana, kungava nyangwe dzimwe projekti dzevanenge vachida rubatsiro vakadai nevane mhosva dzakadai nemakidney, vanobuda mameshini aya ekuti ropa ravo rigokeswa kana kuti atingati hemodialysis. Saka zvakasiyana siyana maprojekti iyayo ndo atinge tichisumudzira mari kunyangwe imo muno muAmerica matiri kune vamwe vanenge vauya vasina mascholarship vachienda kuchikoro vanoda rubatsiro saka tinenge tichiongorora kuti vari kuda rubatsiro ndezvapi ndirupi rubatsiro rwatingaita uye munoona kuti mukana uyu watichaonana namai bishop vachibva kumusha kwakabva kuita mameeting atinoti dumba kudumba ikoko ndio kunenge kuchitaurwa kunzi muri muZimbabwe kana kuti kumaconference edu akasiyana manidzi aripo ndeapi zvinodiwa ndezvipi
avo vanga vari amai Judith Mutamba vanovasa chigaro vemadzimai kuZimbabwe ari mukereke yeUnited Methodist Church mudunhu reNorth America vanga vari parunare kuMissouri muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zvabuda mutambo yenhabvu yepaso Premier Soccer League nhasi. Dynamos yarova Ngezi Platinum 2-1. Mune imwe nyaya, murairidzi wechikwata cheMighty Warriors chemadzimai Shadrack Mlauzi abvisiswa mari yechibatiso nemutongi weDare vaYeukai Dzuda kuti atongwe achibva kumba pamhosva mbiri dzaari kupomerwa. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Mbolauzi abvisiswa mari inoita iyo mazana matatu emadhora emari yekuAmerica achinzi anofarira kudzoka kudare musi wa27 Gumiguru. Pamusoro pezvo murairidzi uyu atemerwa kunzi ape dare magwaro ake kufambisa uyezve asave nechekuita nevafakazi munyaya iyi. Gweta remuraridzi wenhabvu uyu vatalenti runganga vatitsanangurira zvabuda mudare iri.
Tambere nhasi tiri kunzi izvo client yedu omusungwa apiwa bell kunzi aite se aende kumba but todzoka musi wa27 October 2023.
Varunganga vazivisa kuti vari kuenda kunobvisa mari yechibatiso iyi kuti Mulauzi asarare mujeri zuva ranhasi sezvo aendwa naye nevanochengetedza vasungwa. Varunganga vanoti vafara nezvabuda mudare nekuti nemhando yemhosva dzaari kutarisana nadzo vanga vaine chivimbo chekuti achatongwa achibva kumba.
Tanga tatarisirwa kuti nemanature of offenses dziripo or nemhando dzemhosva dzaari kupomerwa tanga tichiexpecta kuti achapiwa bhero ende izvoshuwa zvabuda zvakadaro.
Zvinonzi musi wa23 Gunyana vaMighty Warriors aigara panzvimbo yepandare muHarare apo Mulauzi anonzi akakumbira Brenda Chaura kuti amutsode uyezve ndokumukumbira kuti vaviri ava vaite zvebonde mushure mekunge Chaura aenda mumba maigara Mulauzi nezvebasa. Mulauzi anonzi akabata Chaura zvine simba pabendekete achida kumutsoda asi Chaura akarwisa izvi. Nyaya yechipiri inonzi yakaitikira kusouth Africa mumba maigara Mulauzi pahotera apo anonzi akabata zvigariso zvaChaura apo aive amuchiedza muhotera kuti azotora zvaida kushandiswa mugadziro yemaMighty Warriors mumakundano avo ekosafa Cup. Asi Mulauzi ari kuramba mhosva dzese idzi sezviri kutaurwa navarunganga.
Tinoziva kuti tichafaita pavakuri tinoziva kuti haana kufara mhosva yadzo ari kupomerwa.
Chikwata cheMighty Warriors chakapedza chiri pachinzvimbo chechina kukosafa Cup uku pasi peMalawi, Zambia neMozambique. Malawi ndiyo yakatora mukombe uyu mushure mekurova Zambia 2-1 mufinari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kutaura nenyaya yezvemagwaro eZimbabwe Exemption Permit anoshandiswa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa. Tiri kutarisa zvakataurwa nedare remunyika iyi zvekurambidza hurumende yeSouth Africa kuenda kudare repamusorosoro vachipikisa mutongo wekuti kuda kudzinga vana veZimbabwe kwainge kwaitwa zvisiri pamutemo. Vatereri sezvo nguva yedu yapera regaichitarise muswero inawo zvakare. Bato reCCC rinoti rinogona kutanga kuratidzira nyika yose sezvo risiri kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzematongerwo enyika munyika. tashika kumagumo chirungwa chedu chanasi anukunika ene mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusia mina tamboka ngube munaudze isindebele.
So we see